Mawarriors akadamburwa 4-0 neDemocratic Republic of Congo ndokubuda mumakwikwi e2019 Africa Cup of Nations munharaunda yokutanga. Asi vakawanda vanoti havaitarisira kuti chikwata ichi chaizorakashwa zvakadai. Zimbabwe haisati yakundwa zvakadai mumakwikwi aya kubvira muna 1980 apo vakatanga kupinda mumakundano aya. Asi chiri kuvanetsa ndechekuti kutadza here kwemaWarriors kana kuti utungamiri hwevezifa ndiyo wakakanganisa matambiro evatambi nenyaya yekusavapa mari yavaive vavimbiswa kuti vachatambidzwa makundano aya asati atanga. Mutsigiri waHighlanders vaSimba Match vanoti vari kushaya kuti chii chaizvo chakaitika.
Zimbabwe ndize muchi munyama here mishonga here kana chi asa zvarambe zvakona zvizvedi.
Mumwe mutsigiri wemaWarriors vaPhilip Regede vanoti kukundikana kwechikwata ichi hakunei nevatambi asi kuti vezifa vakatadza kusimudza chido chevatambi nekusavapa mari yavo yemuhoro.
Iripo vakomana vacho vari kutamba bhora vari kuteeredza kuti hatakupuwa mari yavarikura mabhora at the same time tonzwa kuti no pane maplayers pane masupporters abhadharirwa mari kuti aende kuEgypt anoona bhora then hatizokwanisa kuona kuti zipa yacho iri kumira papi kuti inokwanisa kuafoda kubhadharira masupporters kuti anoona bhora kuEgypt vachitadza kubhadhara welfare maplayers.
Vamwewo ndivo vave kutoti aimbove mutungamiri wesangano rinotungamirira nhabvu iri vaPhilip Chiangwa vaive vari nani kudarika utungamiri huripo pari zvino uyo uri kutungamirwa navaFelton Kamambo. Mumwe mutsigiri wemutambo wenhabvu vaNyasha Munyaradzi vanotenderanawo navaRegede vachiti kusamira zvakanaka kwoupfumi hwenyika kwave kukanganisa nyaya dzenhabvu zvekare.
Vakomana vane nzara vana kuguta madonero vako vari kuita ndavapo chikafu nyika ina mari.
Asi mutsigiri weDynamos vatapuwa Chiganze vanoti nyaya dzemari ndedzimwewo vachitivo kana vatambi vaienda kumaAfcon inguva yavo yekuzvitengesa kwete kuchemera mari. VaChiganze vanoti panguva inotevera Zimbabwe inofanira kushandisa vatambi vechidiki vane shungu dzekubudirira muupenyu hwavo mumutambo wenhabvu.
Kana iri nyaya yemari inyaya yemari hatizika tiri kutaura pachokwadi. Kana iri nyaya yemari ndara one, there are so many local players here who want to be shown out there. Hausikuda mari unabararoezvinoizvi chimomira regatitore mumwe munhu ari kuda kuenda kulimelight kunotaridzwa. Those guys are already in the limelight, so to them it's like I want to be paid first.
Mumwe muteveri wechikwata ichi vaEugene Kuhuni vanoti nguva yemurayiridzi wemaWarriors Sunday Dzambwa yakwana vachitipawo waanofungira kuti ndiye angangotora chikwata ichi vachitivo pamwe Norman Mapeza.
Tidzambwa inini it's a very good team. First game we played, second game we played, and this third game has something wrong. But tikupena pesa
munodzaniko. VaSibanda vanobvumiranawo navakuhuni vachitivo Chidzambwa anofanira kusiyiswa basa.
Coaching guys, koya coach anoziya, anoreada game, anoona kuti game, anoona kuti chii chida kuitwa, noti kungomira chete kutarisa kuti hamana ndozviriwo. But coaching guy bai
aka kave kechitatu Zimbabwe ichitadza kubudirira kusvika munharaunda yechipiri zvitevera kutatarika kwavakaita muna 2004, 2006 na 2017. Asi vateveri venhabvu munyika vave kutarisira kuti muna 2021 Zimbabwe ichaitawo zviri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.